Nengo dzevechidiki izvi dzinoti dzichamira semusambangwena kudzivirira mahofisi kuti asatorwe neMDCT yamuzvare kupe vachiti mahofisi ari maoko evechidiki pari zvino. Mukuru wevechidiki mudunhu diki rechinoi vaRichard Vitirinyu varonzi kunyange mahofisi ari maoko evechidiki vari kubvumira nhengo dzose dzaiva nezvigaro mugore ra2014 kupinda pamahofisi zvisinei kuti dziri kuMDC Alliance here kana kuti kuMDCT.
Hapinde mahofisi hatina problem na kati vavo vasiri va2014 panapa tatino because youth isi takatora ichini tikati tadzirikirei hapana kuti tatora as youth 2014 structure so pano ndopatiri ndopati hatina watadzinganisa asi kana kuri kutya kwavo since tawataurirwa tisisu va2014 hofisi yakavhurwa havarambidzwe kupinda.
VaVitirinyu vanoti vave kurinda mahofisi avo masikati nemanheru kuti asatorwe uye vachaongorora munhu wese achapinda pamahofisi aya kuti anokodzera here kana kuti kwete. Vanoti vanhu vari kubvumirwa kupinda pamahofisi inhengo dzaive mumusangano kubva mugore ra2014 zvichidzokera kumashure sezvakatarwa nedare resupreme court.
Tiri kuchengetedza hofisi yedu yemusangano neusiku pfungwa iro tinenge tiri pano kusvika mangwana kuseni totodya pano tigara pano.
Asi mukuru weMDCT mudunhu reMashonal and West vaGift Konjana vanoti vadzingwa pamahofisi kunyange vanga vachida kuita basa remusangano wavo. VaKonjana vanoti MDC Alliance ibato remhirizhonga sezvo vechidiki ava vanga voda kuvarova ivo ndokubva pamahofisi vakatsvaga kumwe kwekuitira musangano wavo wekugadzirira kongresi yavo mwedzi uno.
Navo kuyazvirikutoti isusu tanga tichitoda kuti tingoshandisa zvatingakuita vesikeshi nemadelegate etu kuthe extraordinary congress toenda zvii tichianza mahofisi pedu tovasiira kugogarisa tane fomole dzichinoda che dzatanga tichida kuita but ivo sevari vanhu vane violence havabva vatanga kumirira kumobiliza toataka saga atambotega ipapo tinoitira elsewhere.
VaKonjana vanoti vachazeya zvaitika nhasi kumaofisi avo vasati vatora matano. MDC Alliance neMDCT dzakabonesanawo kuHarare neBulawayo pamusoro pemahofisi ebato iri vechidiki vakazopedzisira votora mahofisi aya vachiti vanhu vataurirane mubato. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.